Ini ndini Jonga Kandemi rinichiti ene misere nhau dzanhasi china zvita 22 2016. MDC inotungamirwa nava Walshman Ncube inoita musangano we National Council uyo wabuda nezvisungo zvinosanganisira kubatana nemamwe mapato mukukwikwidzana nezanu PF musarudzo dza 2018. Mari yonetsa kuwana muZimbabwe panguva yeveruzhinji vari kuita chipatapata kutenga zvinhu zvekushandisa pazoro rekisimuse. Mapurisa anoudzwa nedare muulawayo kuti haafanirwe kutadzisa masangano akazvimirira kucherechedza zuva reUnity Accord. Studio 7 inopenengura chibvumirano cheUnity Accord chakaitwa musi wazvita 22, 1987. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM, tiri kutarisa zvinodiva nevanhu sezvipo zvekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musa kanganwa kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona nekudzanya pakanzi like.